Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 17 2023 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pane nyaya dzinonzi unofanira kufaila pazuva rakati kana pamadays akati. But Chief Justice vati tidzose mazuva iwayo kuti awo kana vachipuwa 10 days vangopuwa maybe mazuva mashoma nene ekufaila because nyaya iri urgent.
Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rotara zuva rekutanga kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora nezvekuganhurwa kwemiganhu kuitira sarudzo yakaitwa neZEC.
Nyaya iyi yakange yakagara kubva mwedzi wakukadzi hapana kana munhu aitaura nezvayo yozongouya mumwedzi uno ende yoyuya week before mutongo wavasikala wenyaya yavo yauri kupomedzera yekunyadzisime
muumiriri wezengeza west mudare reparamende vajob sikala avo vapedza mwedzi gumi vari muchikurubhi vopomerwa imwe mhosva yechina Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vozivisa zviri pamutemo kuti vachaenda kuBritain pachagadzwa mambo Charles wechitatu Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yemutungamiri weMovement for Democratic Change vaDouglas Monzora avo vakaenda kudare repamusoro-soro reConstitutional Court vachida kuti gwaro rekutarwa kwemiganhu yesarudzo kana kuti delimitation report riitwe patsva ichanzwikwa musi wa8 mwedzi uno nevatongi vese vedare repamusoro-soro iri Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Izvi zvabuda mushure mumusangano waitwa nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malava, magweta vaMonzora, magweta eZimbabwe Electoral Commission, pamwe nemagweta ange achimirira mutungamiri wenyika, pamwe negurukota rezvemutemo. Gweta ravaMonzora vaTrust Mahanda vati vabvumirana vese kuti vachafamba sei panyaya iyi nekuti inyaya yakakosha zvikuru.
Maererano nemarules ecourt, pane nyaya dzinonzi unofanira kufaila pazuva rakati kana pamadays akati, but Chief Justice tidzose mazuva iwayo kuti awo kana vachipuwa 10 days vangopuwa maybe mazuva mashoma nene ekufaira because nyaya iri agent saka zvinoitwa panyaya dziri agent agent matters dzinozikwawo agent
vamanda vanoti hapana chiri kunyanya kunetsa panyaya iyi asi dare rangi richida kuti vanhu vawane nguva yekuunza magwaro kwariri sezvo iri nyaya yakakosha
saka hatisi kuti sarudzo dzisaitwa pamainstructions yakapiwa vari kuti sarudzo ngadziitwe but kwete kungoita zviya zvokuti dzaitwa chete kamusiya ndaita ngadziitwe zvinobvutsa munhu wese kana paine anoruza oruza asingachemi kuti ndabiridzirwa kana paine anohwina ahwine futi asina kubiridzira ndo zviripo saka sarudzo dzinofanira kuendera mberi asi dzinofanira kuendera mberi pamusoro pe delimitation report inobvuma kuti iri valid nemutemo wenyika.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna amai Olivia Zedding vekumahofisi egweta guru rehurumende avo vari kumirira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi panyaya iyi kana vatawanda kane ngoni vari kumirira ZEC. VaMonzora vaudza vatsigiri vavo panze pedare kuti havasi kuzomirira kuti nyaya iyi inzikwe kumatare vachiti vari kuenderera mberi negadziro yesarudzo.
Ticharamba tichiita maprograms edu tichigadzirira maelections. Hazvina musoro kuti tiende kuelection tiine delimitation report rine chitsotsi mukati. Isu toda kuti chitsotsi ichocho chigadziriswe first toenda kusarudzo. Delimitation report iripo ndeyekuba. isu se MDC tazilamba.
Nyanjumu ya zemutemo mujunafundo la vuma duku au vanove mtungamiri we National Constitutional Assembly vauza Studio 7 kutikana wa mzoro wakabudirira panyaya wa kwiza kudare sarugo zinu kuna kurunu kakitwa sejo.
Budirira kwa mzoro kutara wati report ye delimitation ya ilipo ili uchanuska izuzuzi ya gawitwa ndewana wachi gumba manje manje neve Zimbabwe Electoral Commission inenge chashani paka na itiri kushanda dare inenge la kutara kutipa mwepa gazi kuti election inonono inenge ya kunzi inono kana utivanzi vanga na ushanisama bounder agari po isati yao ya report inenge shaka kutawala kuti re ipapa hapa sinotombo nono kane kuti kubzoka futi kuma bounder angango ripo ashi sinyore ya kuti anga ato mbina asisi
atila maduku vatikana wa mundura vakakundikana panyayavo zvino reva kuti sarudzo dzinenge dzakuenderera mberi semarongerwe adziri kuitwa pari zvino.
Hapana chinochinja kakana vasina kubudirira. Tinenge takangomirira kuti sarudzo iitwe muna August. Zvaya zviri kunzi nevanhu election iriko pakati pa 26 July kusvika 26 August. Hazvisizvo election inenge ichizoitwa chete kubva musi wa 21 August zvichienderera mberi kusvika apo musi wa zvichienda mberi. Haikwanisi kuitwa tasvika musi wa 21 August.
Dzimwe nyanzvi munyadzi zvemutemo zvesangano reveritas zvinoti kana gwaro rekuganhura miganhu rikasatambirwa panoshandiswa rakashandiswa musarudzo dza 2018. Izvi zvatsigirwawo nasachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni, avo vati kukunda kwavamunzora kunogona kunonotsa sarudzo asi vakati zvese izvi zvinenge zvichienderana nemutongo unenge wapiwa nedare. Vainge vazivisa kuti sarudzo dzinogona kuitwa pakati pa 26 Chikunguru kusvika 26 Nyamabhubhu. Zuva resarudzo rinotarwa nemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Umiriri wezengeza West mudare paramende Eva Jobskala vebato rinopikisa Residents Coalition for Change avo vadarika mwedzi gumi vari mujeri rechikurubhi vave kupomerwa imwe mhosva yechina yekuti vakakandira matombo vamwe vatsigiri vebato reZANU-PF vaina kanzura webato ravo valavmo Michael kuchitungwiza. Mapurisa anoti pakati pavasikala navamichael mumwe vavo akakonzera mhirizhonga musi wa2 Chivabvu gore rapera nekukanda matombo kuvatsigiri veZANU-PF. Asi pane vhidhiyo yakaburitswa panguva yaiitwa sarudzo dzemabielections ine vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vachitema vamichael nematombo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo sezvo vanti vange vachityaira motokari. Gurukota rezvemitemo vaziyambiziyambe vanga vasiri ku vanga vasi ndodzokora zvakare gurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi vange vasiri kudaira nharembozha yavo asi vakamboramba kuti hurumende yave kupindira kuti vasikala vasaburitswe mujeri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tamata rimwe gweta ravasikala vafredi masarirevhu.
Pamhosva iyi vari kupomerwa vari pamwe chete nakansela weward 7 valavmo Maiko. Zviri kunzi izvo vakakonzeresa mhirizhonga parali orugungano reZANU-PF. Asi chinotikashikamadza isu ndechekuti zuva iri valavmo Maiko ndivo vakatotemwa nematombo uyezve ndivo vakatokanganisirwa. Humbo hunoratidza kuti vamaiko ndivo vakatokanganisirwa. Tinoshamisika kuti nyaya yavasikala yava kupinda papi, vasikala vari kupinzwa sei munyaya iyi. Ende chimwe chinotishamisa ndechekuti nyaya iyi yakanga yakagara kubva mumwedzi wakukadzi, hapana kana munhu aitaura nezvayo, yozongouya mumwedzi uno. Ende yoyuya week before mutongo wavasikala wenyaya yavo yava kupomedzera yekunyatsine. Saka zvinhu zvinotishamisa uyezve tinoshaya kuziva kuti chinangwa chiripo pakuita zvinhu zvakadai ndechipi.
Saka ivo vasikala vari kutiwo kudii vari muhusungwa makapedzera kutaurawo navo rini?
Vasikala ndakanovaona musi wechishanu ndichienda kuti nditaure navo
nenye mosha idzitsva uye zvinoshida kuti vazivisa kuti tawana mapepa emosha dzitsva dzavari kupomerwa havasi kununguna zvavo kana kutya nekuti ivo pamberi pavo vari kutaura kuti nyaya idzi inyaya dzekubikira vavengi vavo vatinoziva ivavo varoda kutsvatsvagira nyaya nekuti nyaya dzimwe dzese dzavari kupomerwa hadzina maturo
kusvika pari zvino vasikala vave nemhosva ngani dzavari kupomerwa
vasikala vave kupomerwa nyaya ina dzepo nechirungu dziri pamberi pematare edzimhosva
rimwe gweta ravasikala vafredi masarirevhu vachitaura vari parunare muHarare mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vazivisa nhasi kuti vaudza britain zviri pamutemo kuti vachaenda kunyika iyi pachanogadzwa zviri pamutemo mambo charles wechitatu nemusi wa6 chivabvu pakafa mambokadzi elizabeth vamunangagwa havana kukokwa nekudaro vainge vakamirirwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika dr frederick shava asi vachinyora padandemutande ravo retwitter nhasi vamunangagwa vati vari kutambira kukokwa zviri pamutemo pakunogadzwa kwamambo charles wechitatu vakapiwa tsamba yekukokwa nemumiriri webritain muzimbabwe amai melanie robinson svondo rapera vatungamiri venyika dzaive pasi peutongo hwebritain kunyanya dziri mugungano recommonwealth nevatungamiri venyika dzakawanda vakakokwa kugungano iri asi mutungamiri wenyika yeamerica vajoe biden havasi kuenda uye vachange vakamirirwa nemudzimai wavo dr jill biden vamwe vedzimba dzeumambo kubva kudenmark belgium japan norway nedzimwe nyika vari kuendawo pakunotambidzwa tsvimbo kwamambo charles wechitatu mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika valevit mugejo vati kukokwa uku kwakakosha zvikuru kuzimbabwe
kukokwa kwemukuru wenyika comrade dr ed munangagwa kundoti vandoona kugadzwa kwaishe wekubritain zvinoratidza kumucherechedzo mukuru zvikuru zvinoratidza kushanda kweurongwa hwedu hwokudyidzana nedzimwe nyika zimbabwe inoda kudyidzana nedzimwe nyika haidi kana kuvandikana nemuvengi umwe chete asi kuti tiitewo nyika inodyidzana nedzimwe nyika dzese pasi rose tinotenda
mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika valevit mugejo vari parunare muHarare mukuzeya nezvenyaya iyi ivan zininga westudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chetswane university of technology kusouth africa muzvinafundo riki mukonza
maita enyu vazininga kudanwa kwamunangagwa mukugadzwa kwaking charles chinhu chisingafaniri kupembererwa kunyanya-nyanya nemutungamiri wenyika nekuti hapana chinonyanya kushamisira havasiro vega vari kukokwa kukokwa vatungamiri venyika dzakasiyana-siyana pada chiri kuita kuti vapembere vamunangagwa ndekwavari kubva nekuti tinoziva kuti zimbabwe yambenge yakamiswa kudyidzana nenyika dzakaita sana uk nedzimwe dzakadaro saka kukokwa kwavaitwa uku zviri kwavari chinhu chinovashamisirira chinovaita kunge pane zvaitika zvisakamboitika asi takatarisa tichiongorora hachisi chinhu chinofanira kupembererwa nemutungamiri wenyika
ndingatarisawo vamwe vari kuti ivo mambo charles ndivo vanenge vari mutungamiriri wesangano recommonwealth pada zimbabwe inge angedaro ichipembererwa kuti pamwe itaridzo yekuti here vakupiwa ziso rinenge rakati rerukei kuti vangadzoka mucommonwealth hamheno
zvingangodaro asi ndoda kuti yambiri ivo mutungamiriri wenyika nehurumende kuti zvichaitika musarudzo dziri kuuya ndofunga kuti ndo zvichaita kuti dzimwe nyika dzekunze dzivaone sevakanaka kana kuti sevasina kunaka zvichisanganisira kudzoka reCommonwealth zvichatora kufambiswa kwesarudzo zvakanaka idzo sarudzo dzatakatarisana nadzo hongu kushedzwa vashedzwa zvavo asi nyaya kwandiri iri pamafambisirwo achaitwa sarudzo
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Ricky Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria naIvan Zininga weStudio 7. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa zvinoti kunyange zvigere zvakanaka munyika idzi upenyu hausi nyore nguva dzose. Mutoreri wenhau Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Va gift gonye avo vanoshanda nekugara kuGermany vanoti kunyange hazvo vachiwana kukwira kwemitengo yezvinhu kwava kushungurudza.
Tine matambudziko ekuti upenyu hwatinorarama kuno hunodhura. Mari dzemuripo dzatinobhadhara dzinova dzemataxes ndezve nemamiriro akaita zvinhu kumusha. Iwe ndiwo unenge wakatarisirwa kumhuri yese kuti unge uchibatsira vamwe. Zvinokonzera kuti isu mukupera kwenguva tizenge tisinawo zvatinoita muupenyu zvinobatika zvichabatsira mhuri dzedu mangwana kana zvichatibatsirawo mangwana kana zvatichavaka zvekuti kana pamwe tachembera tizowana zvinotibatsira.
Vagonye vanotiwo pamusoro pekuzviriritira vari kuGermany vanofanirwa zvakare kubatsira hama kumusha.
Chandinoda kuzivisa hama dziri kumusha kuti kunoku hakuna yatingati social life. Kunoku mari dzatinopiwa dzinoendera nekuti ungobhadhara paunogara nekudya nechi zvopera zvakadaro. Saka zvinototiremera mukaona mwana kana hama yakutumirawo makumi matatu kana makumi masere madhora anenge atosungirira kuti akubatsirei.
Vagonye avo vanoti vasuwa zvikuru kumusha kwavo vanoti kuti zvinhu zvivaitire nani vanoshanda zvakanyanyisa.
Ini ndakazvimirira kana ndakamirira vava zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa. Hongu kumba tinokusuwa nekusuwa kwedu kumba hatina zvatingagoni kuita nekuti kumba kune nhamo. Hatingagoni kuti tidzokere kumba tinonhonga svosve nemuromo. Unotozongoona kuti regedza ndichingofa ndirimo musango ndichishingaira ndichidzungaira ndirimo.
Mumwe mugari wekunorway vaprivilege Kandira vanoti vachangopedza zvidzidzo zvavo uye upenyu hauzi nyore.
Regai nditi upenyu hwekudhayaspora hwakasanganiswa, musanganiswa, inhava yebenzi, ine zvese. Kune rimwe divi ndinokwanisa kupupura kuti ndakanakidzwa nemukana nemakumbiro andakasangana nawo mukurarama ndiri munyika yandiri. Asi kune rimwe divizve ndinokwanisa kupupura kuti ndakasangana nezvibinga mupinyi nemamwe matambudziko akasiyana siyana. Rimwe remamwe matambudziko andakasangana narozve inyaya yerusaro raganda.
Mugari wekuSweden amai Sofia Tekwane vanoti kukudza vana mhiri kwemakungwa idambudziko guru.
Chinotanga kuuya mupfungwa dzangu kugarisana semhuri nevavakidzani kwataiita tiri kuZimbabwe nekunowanikwa kuno mhiri kwemakungwa kunosiyana nekumusha. Nokuti unonyatsoona kuti vanhu vari kumusha pataive tiri kumusha vanhu vanenge vaine hanya nezviri kuitika kwauri nemhuri yako nevana vako. Mwana akaita musikanzwa murod anowana anovatsiura ende mwana anotyawo zvekuti kuti aite musikanzwa anoziva kuti ndine vanhu vese vari mucommunity vanenge vakanditarisa. Izvozvi zvinova zvinhu zvinoshayikwa kuno mhiri kwemakungwa.
Asi amai Tekwane vanobvuma kuti upenyu hwekuSweden huri nani pane hwekuZimbabwe.
Ndinongopa musiki kutenda nemukana wandakawana wekuyambutswa kuzogara mhiri kwemakungwa nekuti upenyu hwangu nehwevana hwangu ndinoona senge huri pari nani kana ndichitarisa pane veruzhinji vari kumusha.
Asi vanoti kutambura kwevanhu vakasara kuZimbabwe kunoita kuti naivowo vagare vakashushikana.
Ini ndinoona sokuti kunetsa nekuoma kweupenyu kuri kuitika kumusha kunyika yedu yeZimbabwe kunoomesera tese vari mhiri nevari kumusha nokuda kwekuti unorwa wadziwa nekutambura kwehama dzako wozopedzisira wave kushanda zvakareba stereki kuti ukwanise kubatsira hama nemari nezvekuvati vararame.
Muzvare tariro muungane vanochemawo nerusaro rwaganda runoitika munyika iyi.
Ndichapa muenzaniso wekwandinogara inini kuno kuEngland inzvimbo yekuti vanhu vatema havasati vati wandei. Inzvimbo yatingati pachirungu iri white dominated. Saka paunenge uchifamba vanokutarisa zvine kakushamisika mukati
kunyange pasina ongororo yakadzama yakaitwa pauwandu hwevanhu vari kunze kwenyika. Dzimwe nyanzvi dzinoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri pakati pemamiriyoni mana nemamiriyoni mashanu, vazhinji vavo vachigara muSouth Africa. Ndakamira Studio 7 muDordrecht muNetherlands, ndini Jeffrey Moyo.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBritain vaJames Cleverly nasi vakurudzira runyararo muSudan. Vanhuwo zvavo vanoda kusvika zana vafa mukurwisana pakati pehurumende yeMauto nechikwata cheRapid Support Forces. Vamwe vanhu zana nemakumi matanhatu nemakumi matanhatu nevashanu vakuvara. Vaviri ava vanga vachitaura vari kumucheto kwemusangano wenyika dzakabudirira kana kuti G7 kuJapan. Vatungamiri venyika dzinoti Kenya, South Sudan neJibuti vari kuendawo kuSudan kunoedza kumisa hondo iyi. Zvuru nezvuru zvevanhu muNigeria zvaswera zvakamira panhandare dzendege sezvo vashandi vari kuramwa mabasa kutanga nhasi. Vashandi vange vakavharawo migwagwa muguta reLagos neAbuja vachiratidzira. Vanoti vari kutambiriswa mari shoma, ukuwo varidzi vendege vachiti mafuta ekudzibhururutsa ari kudhura zvokanganisa bhizimisi. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu nemuchadenga vaHadi Sireka vanzi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva rechirwere chekutadza kunyatsogwamba zvakanaka kweropa sezvinotarisirwa pamunhu kana kuti World Hemophilia Day. Kusagwamba kweropa uku kunozopa kuti munhu arambe achibuda ropa zvakanyanya akakuvara mudumbu kana pamuviri wake. Nyaya inotevera yatumirwa nemutoro wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze, uye muri kuiverengerwa naMavelas Mchanganya uye weStudio 7.
Nyanzvi munyaya dzezveutano hweropa Dr. Gilta Gura vaudza Studio 7 kuti chirwere ichi chinopararira kubva kuvabereki kunyanya kuvanakomana. Dr. Guta vaenderera mberi vachitsanangura zvimwe zvezviratidzo zvinoonekwa pamurwere wehemophilia.
Hemophilia chirwere chekuti ropa rinenge richinonoka kugwamba nekungobleeda kupfurikidza zvemazuva ese. Chirwere chehemophilia chinoparara kuvazhinji kubva kuvabereki, chinenge chitori muropa mumajinzi. Tinoona vana vakomana ndo vanowanzokuita.
Vatiwo
munhu ane hemophilia anogona kutaura kana kuona kuti chirwere ichi vanasekuru vake, hanzvadzi dzekwamai, vanoita zvimwe chete. Ropa rinononoka kugwamba, vachizvimba makumbo, vachizvimba majoints.
Mumwe chiremba Dr. Enoch Maida vatiwo
chirwere ichi chehemophilia chine chokuita nenyaya yeropa kuti kuumbwa kwaro, uye chinoita kuti kana munhu zviya akakuvara, akakuvadzwa, kana kuti akaita zvinoita kuti abude ropa kana kubleeda, zvinozobatsira kumisa kublida ikoko zvinenge zviri mukati zvinowanikwa mukati mumuviri atinoti ma clotting factors ndo zvinobatsira kuti kana paya munhu akakuvara akabuda ropa atinoti ma clotting factors iwaya ndiwo anobatsira kumisa kublida ikoko munhu anongozoti ndambobuda ropa asi razomira zvaro.
Mukuru weZimbabwe Hemophilia Association vaEliot Chintembo mumwe wevarume vakazvarwa vaine denda iri.
Ndakazvara ndinacho 40 years ago. Hemophilia inowanika pa 1 in every 10,000. Pari zvino muno muZimbabwe tine 198 mapatients anorarama nechirwere chehemophilia. Uyezve tine vasikana vaviri vane chirwere chehemophilia. Hemophilia inonyanyowanika nevanhurume, of which vanhu vakadzi ndo vanozvara vana nehemophilia, oro ndo vanoita pass through chirwere chehemophilia kuvanakomana.
VaChintembo vanoti chirwere ichi chiri muzvikwata zvitatu, vachiti chine nguva yachinokanganisa zvakanyanya utano hwemunhu.
Pane yatinoti mild, koti moderate, pati severe. Inindorarama ndine severe, zvinoreva kuti ndinonyanyobleeda stereki or ndonyanyorwara stereki zvinenge zviri kuti pasvondo rimwe ndogona kurwara kana akaviri kana katatu. Kuyo anenge ari moderate uyo anongorwarawo apo nepapa. Kuyo ari mild anorwarawo pamwe kamwe pamwedzi kana even kamwe after kana 2-3 months chete.
Sangano reWorld Federation of Hemophilia iro rine mahofisi kuNational Blood Transfusion Services ndiro rinopa mishonga nemajekiseni ekuti ropa rigwambe zvakanaka. VaChintembo naDr Gura vakurudzira vose vanofungidzira kuti vane vadiwa vangave nedambudziko iri kuti vaende kuDepartment of Hematology iri kuWard 10 kuchipatara cheparenyatwa kana kuenda kuzvipatara patara zviri kumatunhu ose. Dingindira regore rino rakanangana nekuwanisa vanhu mishonga kuti vasarambe vachibuda ropa kunyika dzose dzepasi rino kana kuti Access for All, Prevention of Bloods as the Global Standard Care. Nyaya iyi yanyorwa naRopafadzo Mapimidze. Maiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye with Studio 7.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zvakaburitswa nemhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera zvekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering nevanhu vari kuzviti vanodyidzana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevemhuri yavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 per shortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court ratara zuva rekutanga kunzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora yekuganhurwa kwemiganhu yekuti vanhu vakwanise kuvhota yakaitwa nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala avo vapedza mwedzi inodarika gumi vari muchikurubhi vave kupomerwa imwe mhosva yechina. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vozivisa zviri pamutemo kuti vachaenda kuBritain pachagadzwa mambo Charles wechitatu. tabva tashuka kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Dr. Yamina Gitt Dube munaudze isiNdebele.
Soku isikati senda baku VOA iNdebele.